manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 22 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitepfenyura chirongwa chino. Ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vemukwekwe votaura pamusoro pekuvharwa kweguta ravo.
Muzuva ranhasi tiri kupemberera kusvitsa makore 8 kweconstitution yeZimbabwe kwebumbiro redu remutemo taparura chirongwa chinonzi choconstitutional law center chinhu chikuru chatiri kutarisira kuita neconstitutional law center kuvaka tsika yatinoti muchirungu yeconstitutionalism
masangano akazvimirira anocherechedza kusvika makore masere kwebumbiro remitemo yenyika kubva parakatambirwa neveruzhinji muna 2013
kuno kwa gutu kwa munyika tapinda dambudziko guru mombe dzedu dzose dzapera kutanga kutsvairika kuti try takutovesa matanga yangare matanga edu takutovesa nekuti paita chirwere chiri kutsvaira mombe dambudziko ndere kuti mombe dzedu hadzichadhibhi
Vagari vekumasvingo vorasikirwa nemombe dzavo nepamusana pechirwere cheJanuary disease Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemukwekwe vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kuvharwa kwakaitwa guta ravo zvichitevera kuwanikwa kwechirwere cheCOVID-19 chemhando yekuIndia muguta iri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende yakatara kuti lockdown itange nezuro manheru, zvitoro nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhurwa uye veruzhinji vange vachiita mabasa avo semazuva ose kusanganisira kutengesa pamisika nekuchinja mari mumigwagwa, vamwewo vari mumitsetse pamabhangi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti muguta iri muchave nelockdown kwemasvondo maviri kutanga nezuro manheru zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yechirwere cheCOVID-19 iyo yakauraya muzvina bhizimisi mudhorobha reRedcliffe svondo rapera mushure mekunge ashanya kuIndia. Vamwe vagari vemukwekwe vataura neStudio 7 vati vanotyira kuti kungove nelockdown munzvimbo iyi chete hakuna zvakunonyanyobatsira, vamwewo vachiti vanoona danho iri richibatsira. Mumwe mugari Patingozo anove mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ati maonero ake ndeyekuti dai nyika yose yaiswa mulockdown sezvo mhando yechirwere cheCovid yekuIndia iyi ichiratidza kuti ine ukasha wakasimba.
Pavati lockdown in kwekwe, mamwe mashops esanenge akavhura ende mabhazi anopfuura nemuno, vanhu vonzi moburuka nemukwekwe just for a few minutes. It means kuti vachatakura Indian variant yashina vachienda naye kune dzimwe nzvimbo. Saka hurumende dai yaita chimwe chunhu nekukurumidza kungotongota lockdown nyika yose kwete kuita lockdown in kwekwe chete.
Muma mugari wemuguta iri muzvare nyara endawana avo vanove mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations mukwekwe vati veruzhinji vanonzwisisa chose kukosha kwekudzivirira chirwere cheCovid asi vati nekuda kwekutambura vakawanda vanozotadza kutedzera zvimwe zvezvinodiwa vachitsvaga zvinoraramisa mhuri dzavo.
Tiri panguva yakaoma, tirifanira kunge tirimo mulockdown asi tiri kuda kuti tirarame. Isituation yekuti chako ukazvifungisisa ukadzamisa pfungwa dzako isituation inorwadza kuti tinoita sei. Oraiti tinogara zvedu kumba, ko manje todii vana vodyei? Inyaya yakaoma, inyaya inorwadza. Saka ini ndinongoti dai vanhu varamba vachikuzvikoshesa kuti vapfeke mamaski avo vachisanitaiza vachitedzera nzira dzese dzinongadiwa.
Meya weguta rekwekwe amaya Angeline Kasipo avo vanovewo muzvina bhizimisi vati kunyange hazvo lockdown ichigona kuvhiringidza mararamiro evanhu vane chokwadi chekuti veruzhinji vanonzwisisa kukosha kwedanho rekuve nelockdown.
Veruzhinji vari kurwadziwa nekuvhariswa nzvimbo dzavo dzemabasa nokuti ndipo panobva raramiro yavo neyemhuri dzavo. However, vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende yatora danho iri kuti chirwere ichi chikonteneke.
Mumwe muzvina bhizimisi vemukwekwe vaFredi Kapuya, avo vanove mumiriri wemhondorongezi mundare reparamende vari mubato rezanupf, vati vanotambirawo danho rekuve nelockdown vachiti kukoshesa utano hweveruzhinji ndicho chinhu chikuru.
Hongu mabhizimusi tinoada kuti aramba achifamba, mari tinoida kuti tipinde muhomwe, tinoda kuti tiitewo mari, asi dzimwe dzenguru dzacho upenyu hunokosha kudarika mari.
Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vachigarawo mukwekwe Dr. Henry Madzorera vati danho rekuti mukwekwe muve nelockdown rakanaka, asi vati danho iri rinofanirwa kutsigirwa nemamwe matanho akasimba anosanganisira kusimudzira ongororo yeveruzhinji kuti vane chirwere checovid here kana kuti kwete.
Lockdown yega haikwanisi kumisa kufamba kwecovid-19 mukwekwe. Vanofanira kutora mamwe matanho okubetserana nelockdown akafanana nekuti izvo kutesta, kuita iye yatoti contact tracing neactive case finding, kufamba mumaruwa vachitesta vanhu vakawanda tichiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini.
Muchiziviso chavo nezuro gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakatiwo mabhawa ose haasi kubvumirwa kuvhura munguva yelockdown, uye michato nekunamata vanhu vakaungana zvave kurambidzwawo kwemasvondo maviri. Vakatiwo vanenge vafirwa vanofanirwa kunge vaine munhu abva kubazi rezveutano, uye vanhu vanoungana parufu havafanirwe kudarika 30. Vanhu vanopfuura nemuguta rekwekwe vari kukurudzirwawo zvikuru kusamira muguta iri kwenguva yakareba. Vachiwenga vakatiwo hurumende ichaenderera mberi nedzidziso yechirwere checovid-19, kucheneswa kwezvitoro nenzvimbo dzose dzinopindwa neveruzhinji. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira kuti hurumende isimudzire kubayiwa kweveruzhinji nhomba senzira yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere checovid. Nezuro vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana 3 nemakumi 3 nevapfumbamwe 9369 vakabayiwa nhomba yekutanga, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru 600 nemakumi 2 nezvina nemazana 6 nemakumi 6 nevashanu 624,665. Hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 avo vanove zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekurwisa kupararira kwechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanosvika 500,576 uye kubata vanhu vanodarika 364,634. Pasi rose vanhu vanodarika 166,000,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika 3,460,000 vafa nechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
Masangano akazvimirira acherechedza kusvitsa makore masere nhasi kubva pakatambirwa bumbiro remitemo rakabva muvanhu zvichitevera referendum yakaitwa muna 2013. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukucherechedza kusvitsa makore masere oku, masangano matanhatu anoti Zimbabwe Human Rights Association, Justice for Children, Center for Applied Legal Research, Women's Institute Leadership Development, We Lead, pamwe neZimbabwe Human Rights NGO Forum, aparura chirongwa chekuremekedza bumbiro remutemo chichange chichikokerwa nesangano reConstitutional Law Center kana kuti CLC. Vachitaura mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi, mukuru weZim Rights vadzikamaibere vati CLC nedonzo rekuvakatsika yekuremekedzwa kwebumbiro remutemo yenyika, vakati izvi zvichaitwa kuburikidza neunyanzvi hwemasangano abatana aya.
Muzvara nhasi ratiri kupemberera kusvitsa makore 8 kweconstitution yeZimbabwe kwebumbiro redu remutemo, taparura chirongwa chinonzi choConstitutional Law Center. Chinhu chikuru chatiri kutarisira kuita neConstitutional Law Center kuvaka tsika yatinoti muchirungu yeconstitutionalism.
Vabere vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kuziva kuti mumwe nemumwe ane basa rekuchengetedza bumbiro remutemo yenyika, vakati izvi zvinogoneka chete kana munhu wese ava neruzivo rwebumbiro remutemo yenyika.
Munhu mumwe nemumwe every citizen azive kuti ane basa rekupromota constitutionalism. Kazhinji tinozopopota takutuka hurumende kuti taitirwa zvakati, asi isuwo tisina zvatinenge taita sema citizens.
Masangano anotiwo CLC chaveo nechinangwa chekuenda kumatare ichimirira veruzhinji mukutsvaga nzwisiso yebumbiro remutemo yenyika. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vatiwo kukwidzwa kwenyaya dzine chekuita nebumbiro remutemo yenyika kumatare kunobatsira kuti papiwe tsananguro yezvinofanirwa kuitwa pasi pebumbiro remutemo yenyika.
Kukwidzwa kwenyaya kumatare dzimhosva zvichienderana nebumbiro remutemo kunotibatsira kuti tivandudze manzwisisiro atinoita nemashandisiro atinoita bumbiro redu remutemo. Matare pasi rose kusanganisira nemuno muZimbabwe ndo ane masimba ekuverenga mutemo kusanganisira bumbiro remutemo vachitsanangura zvaunoreva nezvinofanira kuitwa neavo vane masimba muhurumende nemumwe mumabasa akasiyana siyana.
Mumwe wevapinda musangano wekuparurwa kwechirongwa cheCLC uyo waitwa padande mudande nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 vaJoss Masasa vakurudzira masangano aya kuti apewo dzidziso kumaruwa vachiti munhu wese akawana ruzivo rwekuti nyika inofanirwa kutongwa sei zvinobatsira kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Zvakanaka chose kuti vanhu tizive bumbiro remutemo wenyika. Dai zvaibvira vana muzvinafundo ava vari kudzidzisa zvebumbiro remutemo vakwanisawo kuenda kumaruva kuti vanhu vanyatsoziva kuti bumbiro remutemo wenyika rinomboti kudii, uyezvewo zvinobatsira kuti kodzero dzevanhu dzisarambe dzichidzvanyirirwa munyika.
CLC ichange ichitungamirirwa nenyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa. Kuparurwa kwechirongwa ichi kwaitwa negweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo kuti tinzwe maonero avo nechirongwa chitsva ichi chaparurwa. Constitutional Law Center yaparurwa panguva iyo munyika muine gakava guru zvichitevera kupasiswa kwemutemo weConstitutional Amendment Act No. 2 uyo wakapa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vawedzera makore pabasa emukuru wevatongi vematare dzimhosva vaLuke Malava. Asi dare repamusoro rakati zvakaitwa izvazvisi pamutemo sezvo zvichityora bumbiro remutemo yenyika rikabva ramanikidza vaMalava kuenda pamudyandigere. Asi hurumende iri kupikisa mutongo uyu mudare repamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekumaruwa mudunhu remasvingo vanoti vava kutengesa mombe dzavo dzinenge dzabatwa nechirwere cheJanuary disease nemari iri pasi pemadhora ekuAmerica makumi mashanu sezvo chirwere ichi chiri kuuraya mombe dzakawanda mudunhu iri. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vakare vekumaruwa akaita seGutu, Mwenezi neZaka vari kurasikirwa nemombe sezvo vasina mari dzekutenga mishonga yakaita seTigris kana Dibha izvo zviri kudhura. Mombe dzinenge dzava kurwara dzinonzi dziri kutengwa nemari shoma nevanhu vanoita zvemabhucha. Varidzi vemombe idzi vari kupiwa mari inogona kunge iri pasi pemadhora makumi mashanu ekuAmerica. Mombe dzakanaka dzinotengeswa nemari inotangira pamazana mana kusvika pachiuru chemadhora ekuAmerica. Mumwe mugari wekwaMurinyi vaurayi matsvimbo vanoti vari kutengesa mombe dzavo nemari shoma kana vaona kuti dzava kurwara sezvo vakafirwa nemombe sere mwedzi wapfuura.
Iko zvino mombe dzedu dziri kufa zvisingambobviri nekuda kwechigwere chinonzi January disease. Saka ikoyo takumanikidzwa kudzitengesa nemutengo wakadera zvisingambobviri. Vemabhucha vanotenga, makambani amwe anotoya achitotenga. Izvo zvatongoita nezvo tikatoona mombe yatongogwara nechigwere ichi totoitengesa nemari shoma. Ikoyo togona kuti $50 nekuti pane kuti ingofa torasha tosara tisina chatawana hazvibetseri.
Mugare kwaGutu vavengai makopa vanoti kushayikwa kwemishonga yekutibhisa mombe dzavo kuri kuita kuti varasikirwe mombe dzavo idzo dzavanoshandisa pakurima.
Kuno kwa gutu, kwa mnyi kwa tapinda dambu ziko guru. Mombe zedu zose zapera kufa. Matanga kutrairika kutitrairi, takutowesa matanga, matanda yangari matanga edu, takutowesa. Nekuti kwa ita chirwere, chiri kutraira mombe. Dambu ziko ndere kuti mombe zedu, azicha dibi. Kare, taiza kuti mombe zai inda kudiba. Viki mwene imwe tito za kuti kana kuti chitatu choga choga, kana kuti china choga choga. Mombe zine nda kudiba, zishidiba, madare achiva. Zino ye, zino hii, hapa china, madiba angu wa matongo, ato acha shandi.
Vagari vanoti mishonga yedipa kana kuti Tigris yekuzora kana mombe dzabatwa nechirwere ichi inotengeswa nemari yekunze chete uye inodhura. Chikaba cheTigris chemamillimeters mazana mashanu chinoita madhora 10 ekuAmerica apo chisingakwani mombe dzakawanda. Ukuo chibhodhoro chimwe chete chedhibha chinoitawo madhora 10 ekuAmerica. Vagari vazhinji vanoti havakwanisi kuwana mari yekunze iyi kuti vatenge mishonga voga. Mukuru webazi rinoona nezvekurapa kwezvipfuwo muMasvingo Dr. Ernest Dzimwa vanoti mishonga yavapo uye chirwere ichi chave kudzikira. Vadzimwa vanoti varimi hafani kutengesera vemabhusha mombe dzavo dzinenge dzichirwara sezvo zvichikanganisa utano hwevanhu vanozotenga nyama iyi ine chirwere. Dr. Dzimwasha vanoti hurumende yakapa dunhu reMasvingo matani zana nemakumi mana emushonga weTigris kuti upiwe vagari vekumaruwa pachena. Asi mugari wekumwe nezi vatendai chauke vanoti havana rubatsiro rwati rwasvika kwavari kubva kuhurumende, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda varasikirwe nemombe dzavo.
Tarasikirwa neupfumi hukuru nokuti muno mumwe nezi mombe ndo upfumi hwedu, ndo dzatinotengesa tichiendisa vana kuzvikoro. Kuti musha unzi musha imombe, ino matanga takuvesa, mombe dzapera kufa. Dambudziko richingovapa kuti mombe dzedu hadzisi kudhibha. Hatikwanisi kuti titenge madhibha acho, anotengwa nemari yekunze, maUS dollar, maranzi, isu mari hatina. Saka taichingoti dene hurumende, yationavo, yatinunura. Dambudziko rapinda mumisha iyi, nokuti kufa kwemombe, ndokutofa kwemunhu.
Mombe dzinodarika zviuru zviviri dzinonzi dzakafa nechirwere chegeneral disease mudunhu reMasvingo kubva gore richitanga. Makore maviri apfuura dunhu iri rakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru zvina nepamusana pekushaya mvura nemishonga. Zimbabwe yose yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi matatu mumakore a2019 na2020. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi mukuru weMiethiopia anoti vachuchisi vechiuto weminyika iyi vawana mauto matatu aine mhosva yekubata vanhukadzi chibharo, uye ari kupomera mamwe mauto makumi maviri nemasere vari kufungidzirwa kuti vakauraya vanhu mukurwisana kuri kuitika mudunhu rekumaodzanyemba rinogara vanhu verudzi rweTigray. Gwaro raburitswa nemuchuchisi mukuru uyu weMiethiopia rinotiwo kune mamwe mauto makumi maviri nemashanu ari kupomerwa mhosva dzekubhinya pamwe nemhirizhonga. Dambudziko reCOVID-19, kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nemushandira pamwe wemakambani anoita zveumhizha, zvimwe zvezvinhu zvakakurukurwa pamusangano wakaitwa nezuro kuWhite House nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weSouth Korea vaMoon Jae-in. Kunyange hazvo vaviri ava vakataura nezveNorth Korea, nyaya yekubudirira kubviswa kwezvirongwa zvezvombo zvenyuclear ichiri kunetsa zvikuru. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoshanda iye mumba ari ku South Africa achitaura pamusoro penhuna dziri kusangana nemamwe madzimai ari kushanda munyika iyi.
Ineni ndinonzi Jesse Charuma, ndiri ku Joburg ku Radio Cop. Oshanda ndibasa remumba ndane makore akati kuti ndiri pano ndakutosvika 5 years.
Mungati tsananguriro zvamuri kusangana nazvo here semudzimai panguva ino yeCovid?
Zvakawanda zvatiri kusangana nazvo. Covid yakaita kuti vanhu vasenzere mudzimba kumabasa vachaenda nyangwe varungu vari kusenzera mumba nebasa racho rinowanda rinowandisa. Vana vechikoro zvakadisturba, vamwe vanoenda, vamwe vakuenda madheizi, vamwe havaende, vamwe vanoenda kana kaviri pasvondo, pamwe vanongoere kana vangoita holidhe vangovhara. Saka hausina programu chai chai yekuti makuseni ndikamuka ndomuka ndichiita izvi neizvi neizvi. Programu inongomuka yakachinja according nezvinenge zvataurwa kana kuchikoro kana kumabasa. Bhozi like vaunoshandira vaya vari musangano wavo kuti dzimwe dzenguva vari kukoti nini nosenzera mano yayo vari kukoti koti yacho vanotoiitira vari mumba. Iwewo unofanirwa kunge uri vigilant nemwana usina kana kuti mwana aende kunodisturba nekuti ivowo vanenge vachitoita semunhu aritori mukoti nekuti vanenge vatori mukoti of course online. Covid yakatotikanganisira basa redu zvimwe zvekuti hamina kuti zvichagadzirisika here. Nechimwe chinhu chiri kunyanya kutitemesawo musoro isu semadzimai ndechemavhaccine ekunokwa anobayiwa according to age ende unobhuka online. Saka saizvozvo vari kubaya 60 and above. But handisati ndaona kana muforeina akabayiwa tongonzwa hunyere kupewa kunzi vari kubaya vane maid book. Zvitori nani vana vezimbabwe vakaenda zvavo kuzimbabwe vakanobayiwa. Zvinotosevha nyika yedu because isusu tisu vacho tinoenda futi kumusha ikoko touya tosogara kuno futi ndipo nechirwere chacho. Kana wapa livhi kana kuti ukaona mukana womhanya futi kumusha. Saka pari kungobayiwawo vamwe kumusha nesuwo tobva tangobayiwawo ende tichikurudzira kungoti ngatimonzwai mwoyo kungoti tinoda kuchengetedza nyika yedu kuzimbabwe yedu nyika yedu yechizvarwa chedu.
Imi panguva ino COVID-19 muri yenyu iri kupi?
Ndanga ndakaroorwa kwamutare murume akazondisiya 2004 ndobva ndakafunga kuti regei ndichinosenzera mhuri. Ndikasiya vana, ndakasiya mwana wangu, mwana wekutanga aine mumwe 7 months ndichimusiya nemusikana webasa ngenda kuBotswana ndikanoshanda ndikarera vana vangu. Handina kana sendi randakapiwa nemurume wandakaita naye vana. Vari kumusha vana vangu, mukuru acho ari kumurume wake, mudiki ndiye wandinaye, variko kuZimbabwe vanogara naamai nini.
Tiri ipapo tinonzwa vamwe madzimai vari kutiwa havasi kubvumizwa kubuda mumba dzavanogara kuti vaende kunoona hama dzavo uyezve kana kuti vaende kumusha. Munoona sei ipapo?
Ichokwadi hakusi kunyepa pati zvinongorwadza nekuti ivo vanobuda vachitoendawo kunoonawo vabereki vavo kana kuti kunoona hama dzavo asisu tichirambidzwa. Zviri kuitika. Inini ndakazororwa nemurume wemuno muSouth Africa anogara kuMpumalanga kune Spruit. Saka kuti nditowanawo nguva yekuti ndiende kunomuona idambudziko hombe chero risina kana aniwo watinogona kutaurira kuti tinozvipedza sei nekuti tiri kurwadziwa ende udzvanyiriri wekuti unoona kuti uri kusenzera murume ane mukadzi wake vari kurara vese mubhedhu everyday. Iwewo nemurume wako wakapedzera kumuona muna February zvinorwadza sei. Kanyi kuti utumire grosari racho zvanzi zvegrosari hazvisi kudzimidzwa. Grosari riri kutorwa nemapurisa ekuti torarama sei isusu sevanhukadzi ndisana baba vemhuri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro penyaya yetsvimbo yanetsa muZimbabwe, iyo inonzi anenge ainayo panguva iyoyo anenge aine masimba ekutonga. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana vavaJames Dambaza Chikerema, vanove mumwe vevanhu vakatungamira nyaya yekuti vatema vazvisunungure muZimbabwe. tinogamuchira muchirongwa chedu vachikerema.
Aiwa zvakanaka.
Vachikerema, munyika pari zvino muri kupisa nenyaya yetsvimbo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba, vamwe vachiti tsvimbo iyo yakafa ina vamugabe nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunozivawo pamusoro penyaya yetsvimbo iyoyo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba?
Ini zvandinoziva ndezvekuti hakuna tsvimbo yakadaro, hakuna tsvimbo yakapuhwa futi kuna Mugabe. Chandinoziva nyaya dzetsvimbo inyaya yekuti vakuru vedu anenge amunhu akura haaifamba achizunza maoko asina chaakabata, aigona kufamba akabata tsvimbo yake isinei nezviri kutonga, isinei nezvechitendero, but itsvimbo chete inobatwa nemunhu mukuru semunhu anoenda musango nedimu. Saka tsvimbo iyi hakunyuka iye zvino kunzi hanzi kwava kune tsvimbo inofanirwa kunge ndo inozoita kuti munhu agone kutonga nyika. Hakuna zvakadaro nokuti vamugabe ndaasekuru vangu, kusaka ndinozviziva kuti vamugabe havana kumbenge vaine tsvimbo iyoyo.
Asi kavachikerema, zvinonzi imi baba venyu vaJames Dambaza Chikerema nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vakanga varipo nguva iyoyo vairwira kuti nyika isununguke vakapiwa tsvimbo, uye vaChikerema vanonzi vakanga varipo pakapiwa tsvimbo iyoyi.
Vakapiwa tsvimbo nani?
Vanonzi vakapiwa tsvimbo iyi naChinamhora.
Ndopa vanotadza vanhu kuti Chinamhora ndiani, munhu anonzi Chinamhora ndiani? Nokuti zvandinoziva ini pavakasangana apa pavanangomo naMugabe nababa varipo naNyamasoka. Nyamasoka ndiyo vavari kuti Chinamhora, haazi Chinamhora. Nyamasoka haana kumbova Chinamhora kana, nokuti Chinamhora izita rinopuwa kuna Ishe anenge agadzwa ushe nevanhu vake vambire, iwe neni chinonzi vambire. Saka ndoo vanenge vagadza munhu kuti ndiye wamambo, anenge agadzwa iyeyo anotora taitiro yekunzi Chinamhora. Kusaka Nyamasoka akapuwa nani taitiro yekuti Chinamhora iye asina kumboita mambo wevashawasha kana kuti mambo wevanhu vesoko?
Vachikerema, ndaanchida kukubatai muromo ipapa ndichibvunza kuti kana vaNyamasoka vakanga vasina masimba ekuti vange vachipa tsvimbo ine ugo nezvese zvamuri kutaura, ivo vatungamira vaizoenda sei kuna vaNyamasoka?
Hatizivi vakaenda kuna ani. Kana vakaenda hongu, baba vangu vakanga varipo vaitozvininipisa semudiki, nokuti pana asekuru vava ava vaNyamasoka vari vachivaona mumhuri kuti mukuru but anga asiri mambo. Kana tsvimbo iyi ichinzi yai ndeyekuti munhu agone kutonga nekutungamirira, yakadii kutaurwa pakapinda Mugabe kuti azova ndiye mukuru wepresidendi? Yakadii kutaurwa nezvayo?
Tomboti hedu dzimwe nguva vamugabe vanogona kunga vakapuhwa tsvimbo iyoyo nevamwewo vakavapa tsvimbo iyoyo, asi kungaita here tsvimbo inganzi ine masimba iwayo anganzi angasimudza nyika?
Hakuna tsvimbo inonzi ingasimudza nyika, nokuti nguva yatanga tichirwisa varungu taidzima moto nemoto, taibata pese pese pokufunga kuti vangabatsire ndepapi, vangabatsire ndepapi. Vana Mugabe zvavakabuda vachienda kuMozambique havana kunzi vabudiswa namambo Changwena, nokuti Changwena anga ari chifu yevanhu vake. Changwena aiziva area ino ndokwaaigara, kusaka achifambai makadai, fambai makadai, fambai makadai. Zvavo zvisinei netsvimbo, zvavo zvisinei nemasimba aTangwena izvozvo, nokuti kana dai zvavo zvine masimba aTangwena, ko vana vedu vese vakabuda vachienda kunorwava vakaendeswa ikoko naTangwena here? Nokuti chivanhu chedu kana tarasa rhythm manje ndobva takufunga kuti tochienda kuchivanhu. Saka hakuna tsvimbo inotonga nyika.
Maita basa vaChikerema, tinotenda mukanya.
Vakanaka mukuruvara.
Manga makateerera kuna vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana wavaJames Dambaza Chikerema, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya.
Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.